International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina gumiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu migwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa migwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCOVID-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu remarshall and west vagift masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kliniki iri pedyo zvitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere checovid-19 nezuro. Vamasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere repachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapapaidze mishonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization.
Kuti tive tinowanika tichipfapfaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba, because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda, munhu angashanda mudepartment refarmasy kunova kunotora varwere vakati wandei mishonga. Saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese, asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu, havasi vose. Saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu, mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara ndova chatanga kurana maservices epachipatara.
Vamasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Toda kuti tidzidzisane, COVID ichiripo, hachisati chapera chirwere ichi. Ngatizvidzivirirei, ngatirambe tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga, ngati maintainei madistances edu, social distance, ngatipfekei mamask. Nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu, ngatitsvai by all means kuti maintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anoti Chikonohono muchinoi, Madzorera kwaZvimba nechikangwe kuKaroi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere checovid-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muchinoi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji. Vanhu vanozopfeka mamaski aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere checovid-19 chaderera uye mapurisa haachafamba-famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is very serious, so tisiri kumarokesheni tichatongopfeka mamask sinzi mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarokesheni kwacho, saka hatisimbozvitorawo serious kwatiri.
Kusika parizvino, vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMashonaland West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19, huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu watazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru, kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center, kana kuti ERC, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobospunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi ita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo kureva kuti havasi kudzidziswa vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga makoletiko pati dzavanofamba nawo iwo veelectoral commission pamwe chete kuroti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabobhosipunu vati izvi zvinoreva kuti commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita achingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda nawo, mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra macitizens vagari vemunyika vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa remdc Alliance, uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa mishina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi Izeki iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. Zeki haisi kufamba nenguva kuti tinge tichiregista vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita seana America nana South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID. Inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo.
Vamafume ndivo miyave Harare pari zvino. Asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzeke vauto ile silaigwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo. Pasi pemitemo yenyika kana yave nguva yesarudzo zeke inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki. Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemumusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vasangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCovid-19 lockdown nekudare vanga vakutowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCovid. Saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvekurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mamwa Great Zimbabwe vamanyisiwa namapurisa vachinzi vhai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingofamba vachidzingwa mugwagwa mari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangawana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kuruao achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Morgans Turnoff kusvika mune mamwa muGrove Point nerodhi yose kubva stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga sose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti tinorarama sei. Isi tichirarama nokutengesa, ndepatinorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa. Asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa tichinzi ndai mogara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherit Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano. Vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanisi Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 emadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 US tichitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombodzitimire madays maviri auri kuuya vice president awa. Saka hei zvakaoma ikona kuti tatorasikirwawo ne about 200 to 350 US. Meno tichararamawo sei?
Zvichakadaro vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparira chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende aichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparwa kuvakwa kwedzimba mazana makumi maviri uye munyika yose gore rino richava kwadzimba dzinopfuura zviuru mazana matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chekukurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, huwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madandemutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kudawo kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMGC Alliance vaClifford Slachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaduk Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabielections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid. Uye kuti mabielections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achitwa. Hapafangwa kugara pasina madates anenge aripo nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichonzwa kuti mabielections wayo atovapo next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato izre mampato wakafanana nedu reNCA tichiri mampato madiki zvekuti tichida nguva yakawanda uye kuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kanda irenyu tinzwe vashachwa.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa national pronouncement yekuti akusita mabielections. VZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva kuti panguva yeCovid pane mirairo kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwa. Saka isu kuita uku kunaratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa. Vari pakutya kuvhunduka. Havade kunzwa chinonzi MDC Alliance, havade kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanozoti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. saka vanovhunduka kuti kuenda kuma elections kuzvisasika kuzvipaika saka ma elections kana kuti sarudzo kana ma by elections anofanira kuitika nechimbi chimbi anofanira kunge aitwa kugore rinosati rapera ndo zvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamirira vanovatungamirira nokuti kuyezve kuparamendi hapana chekufamba tiri kunzwa kuti vana mutulini uyo vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga ma MPs MDC Alliance kuparlament kuti vaite misikanzo dzakadaro
vachivasapindura itinzwi hanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU PF yaita muchikuchiku nekutya MDC Alliance
sarudzo dzema by elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedzi ZANU PF kana ndedzi MDC Alliance semataura aita vahlachwa tikati isusu ma by elections anofanwa kungoitwa chete nekuti yo bato ravo rofungidzwa kuti zvofanwa kuitwa gore rino tinenge takanganisa semataura ndamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana ma by elections asiri kuitwa kuma constituents kune kunofanwa kuitwa ma by elections kana kuma councils kuma wards kunofanwa kuitwa ma by elections toti pane chakawanda chatinga kuti kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe kune kusiri kutaura chokwadi ikoko kuparliament kwagara izvezvi chero mabyelections akaitwa bato rasachwairo rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU PF saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo mabyelections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapositions anenge achiwa neZANU PF asaitika kuparliament kwagara kutori nedambudziko rokuti pasina mabyelections ariko tinoona kuti dare reparliament riripo izvezviri ma MP ariko more than half yema MP ariko haasati ataura anything kutongotaurawo havo kuri contribution muparliament havasati ataura anything ende zvinosanganisira ma MP neopposition MDC so zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi ma MP avatarawatachwa adzokere vange vachiwana maallowance ndo hazvisizvo zvatingafira tese munyika muno
petai zvenyu chirongwa chedu vahlachwa
nyaya yemaelections haisi kuti MDC Alliance kana kuti ZANU PF inyaya yevanhu nyaya yekuti pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirirwa nevanhu vanonga vasarudza saka ndo nyaya yatiri kutaura saka zvekutaura vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina munzwa vachiti zvakati hatina munzwa zvakati ndinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenyuzi dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisakatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi president chamisa vakalonja yataiti zimlock saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva
ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shachuwayo manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaduk Chivasa vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
aiwa takasimba taurai tinzwi
Victoria Falls
kwakamira sei kufollow
kuri nani zvako tokupisa enhamo chete remusungakwe pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi 70 US the teachers able to go to bank ona withdraw that money in US dollars ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers because it's useless kuti vanotakupai ma 70 US of which they can go to bank ona mapiwa which semara teachers avari kungopiwa irwonziri kuwedzerwa up to 12,000 in the disgrace to the teachers that are government data and chilo nerudo nemateachers avo
Imimi uku kuforozi muri kubata mabasa.
I'm working at a supermarket.
Saka zviri kufamba sei ma supermarket umu?
Ma price ari kuita chamuramba muri. Zviri kudhura. Everything is expensive. Hofuita naona mari. As for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Plastic vehicles, it's all about tourism. There is no tourists coming. So everything is down in because.
Kutaura na mkuma tatenda ama vika wari kukweru. Siri kufuma kuti chirwele chiriko. Afi mamiro agraita zvino zvina kumira zvakanaka asi zvenyika yedu haina makambani haina chii apa tiri kuvanhu vari kurambidzwa kukwanisa kuti vazvishandire saka tiri kuona zviri zvinhu zvakaoma zvisingaiti panguva ino yeCovid.
Imi ikoko muri kuibata mabasa api kwamuri kugweruka?
Patiri kugweruku ini zvangu ndichiri mustudent asi vanhu vakawanda mabasa vari kubata ndeyekuzvitengesera bati kuti pari zvino vari kurambidzwa nekuda kwesituation. Panguva ino yeCovid tiri kutarisana nekuti mastudents akawanda tiri kukwanisa malessons yedu online. Nongoziva nyika yedu zvinhu zvakaoma mari yedhata chairo chairo kuti mastudent akwanise kuwana mari yedhata zvinhu zvakaoma chaizvo chaizvo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhukadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamiri hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yarunga kuita sarudzo dzeparamende musi wazvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika, hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika zana zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika waJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato makumi matatu nemanomwe vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo hwejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori hwehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo hwejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsigirira utongo hwejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndoo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@viewaynews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewayshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-i sasithola ukuthi kulama-zero registry and then endaweni ezikanjengabo-shebhuti labo sanyathi sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge-orders nama-members ethu inhlanganiso silinanze izolo mhla ka-14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele-International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane zedlula kancane ezithobami nombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni, kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million kutsho abekolitshi le-Johns Hopkins University abeMelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe Election Resources Center vakutazwa nekomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Elections Commission amabandla ezombusazwe nenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, uNkosikazi Sandra Musakasa isiphathamandla se-ERC utshele intatheli izindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi waleluphenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registrants and then endaweni ezikanje njengabo Shebhuti Labosanyathi sathola ukuthi kulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo Smart North, Smart South laBulawayo abazange bakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kuwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona balutshwane.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beyerejista ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenzwa ngama-political parties kuyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT uMnumzana Nixon Nyikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU PF kathesi vele baletagethe ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumi lalokho. Akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athezi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane berejista ukuvota bevotele amakhansile eZANU PF ngoba iZANU PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguye ozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hasi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikizwa bekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akakalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission uMnumzana uTluile Sulayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele-International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. UNkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelela ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. sase sisithi ke izolo ngolesithathu salinanza leli ilanga into nje elisithamanisa ngumkhuhlane nalo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthene sebaningi kungakho sase sisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu so sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu sathona sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamati sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu ngonyaka besingainvayithanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo besingomama nje ama-members e-Hoodans sisesitenzi khona phayana kakancane
lolifezile yini injongo ebeliyikhangelele
injongo yethu siyifezile abantu ababuyanga ngobuningi thina sijayele ukuthi nxasile sinemidlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sishikile kubo-400 sihambe to 400 kodwa ngonxa yokuthi besithe thina abantu bangabuyi ngobuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sathi akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya lezinto zaba baphuma lazezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina sijayelanga kwenza imbuthano yabantu aba-sistende below sijayelele imbuthano elikhulu so nxa sesibalutshana sesifona nganasisezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Nkiwane esiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilichumi 16 million asebevote ezabelweni ezitheneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhlaka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kusukana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni kelenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo unensuku ezinhlanu utshisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi luzezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulindelana khona umongameli Donald Trump ukubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden obanda lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, i-statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo ukuthi ukhetho lwamabhayi elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso ikomiti yedalele parliament ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele parliament. La makansila awebandla le MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilize abathukisayo ngoba okunye lokho about i-health vele abantu bathona bebutheni loni bandle libusayo belinama-primary elections babonile bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene ngethiba lemhlangano. So ubona ngazathi kungabe either kabana to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngalathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambili.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo? Kuzwakala mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho kokuthi ibandla le ZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi nga
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. IZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo izano amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani lawo Sibanda, kubala ngathi izano layo iyakwazi ukuthi kathi ungada kube ne-by election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawo malutshwane kakhulu. Ungada kube nama-by elections esozibeli amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana izano ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikhola abantu eParliament iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF khathesi ivelelile more than 2/3 majority eParliament. Even isingawinanga lawo mabhayi elesini iZANU ikhole isitonga njengoba vele khona isitonga noma siyathanda noma sithandi iyabe isitonga kunjalo alidingi kuwawina lawo mabhayi elesini Fuzwayo. IZANU PF is a 2/3 majority to do what they want in parliament and
Kuzwayo nanti udaba uyaluza.
angiyuzwa kahle kodwa enye ngakuzisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi izano iyafisa ukuthi control ama local authorities kuma urban areas kumbeni vela bo council kuma urban areas ukuze ibe visible kubuhlungu ebandleni lezano ukuthi kuthe kwangona the ruling party but they don't control ama urban areas where economy is run. So mbona ngathi izano kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because izano wonke umuntu oyaziya kwathi vele yahlala iyiparti efisa i-one party state. So izano iyabifuna ukuthini iwine not ibe the two-thirds majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabe ibe the opposition. So izano kuyo ukuthi kuthiwe kwangona kobulawayo isigabo councilor abangaba ngunayini kungabe kuyinto enhle kakhulu into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo councilor silabo MP lakobulawayo yinto eyifisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanto udaba Sibanda uyavumelana yini laye ubaba ufuza umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili zabantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labo mnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by-elections lawa. So lapha kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama-courts eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama-courts captured. So angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba but bengayexpect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akulanto ezophuma vele lapho. Akulanto ezophuma ngivumelana lomoyo njengoba sisho nje ukuthi kwayena uChamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. UMakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. So into zakhona nje hayi into yeMDC isiphithiphithi kakhulu babudube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye baba uthini uyezwa lapho mama uyakhuluma wena ukubona njani
kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lakwe-enemy yakho
wesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi wesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo, kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali, kodwa uma sikhangela ilokhu zweni the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo, ngoba wakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke kahle emabhukini abo. So kwesisikhathi ithink kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ayikho engakutsho okwamanje.
Ye, Babu Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabandla nxa kuwukuthi sokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi libhotelwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba uNtini uthi uGabe wakhangela uMakhube, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye, ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean, yes, izandla. UMgabe of all the people nguye otinena ngo 2018 usehlukuluze izano. While this we know ukuthi in the list of Zimbabwe since 1980 to date, uMgabe ngiyade hlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugurawundi.
Lapho ke sizwe uMnumzana Mthondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela zombusazwe bezimele, uMnumzana Busani Mbuso Ndini loNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa loGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, abehlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa kwemincintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League, wona odlala kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezitshiyeneyo zelizwe leZimbabwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imincintiswano le, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThawengwa Mkhushani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi elizweni.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi, kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lemdlalo. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu, ngoba khathesi balutshwana abesifazana abadlala lo mdlalo.
Imidlalo yesuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele i-Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 with the loss of 10 kuma overs angu-33, kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe elinye idlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMutare Sports Club. Emdlalweni uqhutshelwe enkundleni yeOld Hararians, iqembu leMid West litshaye leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma overs angu-40, kwathi eleMid West seliphendula lenelise 168 for 5 kuma overs angu-35.3. NgaseKwekwe Sports Club, iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma overs angu-37.3, kwathi eleQueens seliphendula lathola 138 for 3 kuma overs angu-26.4. Kube lempumelo efanayo laseTakashinga Sports Club, lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona eleRainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma overs angu-40, kwathi seliphendula eleTakashinga lithole 111 for 3 kuma overs angu 13.2. Ngimele City 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Sengake hlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba-ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.